Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 14, 2020 makateerera kustudio 7 nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri 31 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti kutanga svondo rinouya dunhu reHarare richange rave nemibhedha mitsva inodarika 500 muzvipatara zveveruzhinji. Sangano reCitizen Initiative rinopa zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairas kuzvipatara zviri kumashonaland central. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri 31 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 4,400,000 ezviuru. Izvi zvinoreva kuti vadarika 4.4 million. Uye vafa nechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru 290,000 kana kuti vadarika 298,000. Kutanga svondo rinouya dunhu reHarare richange rave nemibhedha mitsva inodarika 500 muzvipatara zveveruzhinji uye mibhedha 42 ichange iri mibhedha yevayo vanorwara zvakanyanya kana kuti vanenge vaiswa muchikamu cheintensive care unit. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro mushure mokushanyira zvimwe zvipatara zvichange zvichirapa chirwere checovid-19 zvakaita separirenyatwa Wilkins neBeatrice Infectious Diseases Hospital. VaMangwiro avo vange vaine gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidau vati vari kufara chose negadziro iri kuitwa pachipatara cheparirenyatwa icho chichange chave chipatara chikuru chinorapa COVID-19 munyika yose. VaMangwiro vati pane zvinhu zvishomanana zvakatengwa kuSouth Africa zviri kusvika mukupera kwesvondo uye svondo rinouya chipatara ichi chichange chave kutambira varwere veCOVID-19. Parirenyatwa ichange ine mibhedha 450 uye 29 inenge iri yeICU. Wilkins iyo iri kurapa varwere veCOVID-19 ine mibhedha 51 chete, 5 iri yeICU. Kana ichinge yapera kugadzirwa, Beatrice ichange yave nemibhedha 10 iri yeICU. Dr. Mangwiro wati chinofadza ndechekuti kuparirenyatwa neWilkins michina inobatsira varwere kufema kana kuti maventilators atoveko.
Tikupfuura kwataita paWilkins mamutotaridzwa maventilator maaonaya maventilator arimwana dregaya parirenyatwa mavenda ariko saka mana chiremba manzwa zvitaurwa kuya kuti vakatoya vakatotarira sekuWilkins andi maona taatinawo kuparirenyatwa achitaura kuti izvaredi zvichitotaura kuti nhasi nyatsoyatadza kuti
Mukuru anona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo chipatara chavo cheWilkins chari kukwanisa kurapa varwere veCovid-19 vachiri kuda zvekushandisa zvakawanda.
Hatisati tane zvatoti zvakwana, pane zviripo zvekuti zvinoshandiswa. Mana chiremba vanoshandisa mavhendireta acho vakauya sondorapera vakaona vakafara ari kwacho. Asi sezvo tichiti panokwanisa kupinda vanhu 60 tinenge tichida kuramba tichiwedzera, saka asati akwana.
Pavanhu 31 vakabatwa necovid-19, 15 vakarapwa paWilkins uye pavana vakafa 2 vakafira pachipatara ichi. Pari zvino paWilkins pane murwere mumwe chete wecovid-19 ari pachipatara ichi. Gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidhau vati vangafara chose kana pakava nemibhedha inodarika churu yakamirira varwere vecovid-19 chete mudunhu ravo.
Kana tikakwanisa kuwana excess of 1,000 zvingatibetsera, nekuti chirwere chese hauzivi kuti unofunga kuti machikunda wozoona chakubvirai pasi vanhu votanga kupara. Saka tikawana over 1,000 beds, I think zvinogona kutibetsera seprovince.
Kunyange hazvo zvipatara zviri kugadzirwa kuti zvikwanise kurapa covid-19, Dr. Mangwiro vati kana chirwere chikaparara zvakanyanya vachashandisa nhandare dzenhabvu nemimwe mitambo nezvivakwa zvakaita semachechi kurapira varwere vecovid-19. Zimbabwe senyika dzakawanda pasi rose yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairasi uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Kusvika pari zvino chirwere ichi, icho chakatanga kuChina gore rapera, chabata vanhu vanodarika mamiriyoni 400,000 ezviuru uye chauraya vanhu vanodarika zviuru 200,000 nezvisere pasi rose. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Sangato rinobatsira reCitizen Initiative nezuro rakapa rubatsiro rwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi hunokonzera chirwere checovid-19 kuzvipatara zvinoti Karanda neMount Darwin District Hospital mudunhu raMashabaland Central. Zvikwanisiro izvi, izvo zvinokosha madhora zviuru 3 zvemari yekuAmerica, zvinosanganisira magorovhosi, nhumbi dzekupfeka, mamaski ekuvhara miromo nemhino pamwe nemishonga inouraya utachiwana kana kuti masanitaiza. Imwe nhengo yeCitizen Initiative vaFreeman Chari vanoti nemari shoma yavari kuwana iyoyo vakazvipira kuti vaedze kubata matunhu makuru ose emunyika, zvikuru asiri maguta makuru. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pamari yatinayo takangoti isusu tichaedza nepatinogona napo kuti titi bate maprovinzi ese emuZimbabwe, especially asiri mametropolitan. Kusvira nezuro takanga tiri kuMashonaland East, kwatakaenda kuzvipatara zvinokwana kuita 5 tichisiya zvinhu izvi. Saka nini tanga tiri kuMashonaland Central ndokwatanoona kuMount Darwin District Hospital nekuKaranda. Mafambira atiri kungoita ndeyekungoti patinenge tasvika patinenge takwanisa kubata nosvika tichipa vanorapa tovasiyira zvekushandisa zvacho tonanga pane imwe hospitari tosiya tichingoda.
Rubatsiro urwu ruri kutambirwa sei vaChari mamuri kufamba imomo?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvakawanda hazviko kunzvimbo idzi. Vazhinji vanenge vachitoshamisika kuti matifunga sei. Vanhu vari kutenda zvikuru nekubata basa kwatiri kuita nekushandisa mari dzinobva muvanhu zvakanaka tichivasvitsa, nekuti zvakangofanana neiko kukuna naMount Darwin. Vanga vachitiwo zvizhinji zvakaita sana N95 mamasiki aya havasati vazviona, saka vanga vachifara kwazvo kuti tarangarirwa. Munoziva ukanzwa vana mukoti vachitaura kuti zvizhinji tinonge tichitotyawo nesuwo kubata varwere, asi zvamaunza kudai tava kukwanisa kunyatsoshandawo takatisunungukei. Zvinotibata mwoyo yedu, ende naivo vane kutenda chaiko kusingabviri.
Matunhu api amapinda amapa rubatsiro, uye ndeapi amunozotarisirawo kushanda nawo kana mawana rubatsiro munguva inotevera?
Parizino takwanisa kuenda kuma province yakati wande itaenda kuManicaland tikanosia ku Mashonaland West tikasiya ku Mashonaland East tikanosia ku Matabeleland South nezvimwe zvakasiya mu Blue Isle nemu Midlands saka iko zvino izvi I think tichange tichienda kunana Lupane mumazuva anotevera tikakwanisa kunge tichiwana zvakati wande tichapindawo munana Harare. Kozoita nzvimbo dzimwe dzakawanda chose dziri kuda kubatsirwa tinongonyorerwa tichinzi kuno kuguruya hamusati mambosvika asi tiri kungobatikana nokuti tinongonzwa kuti kune COVID unonzwawo vamwe vachiti isusu tiri kuno kumanipati saka kwakawanda kunoda kusvikwa ingori nyaya yekuti rubatsiro rwacho kana rusina kunyanyowanda tinenge takungoti patangobatawo toti tabata.
Ava vanga vari nhengo yeCitizens Initiative vaFreeman Chari vari parunhare mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7. Kanzuro yechinhoi inoti yakagadzirira kutevedzera zvakaturwa nedare repamusoro reHigh Court nemusi wemuvhuro zvekuti kanzuro iyi ivake zvivakwa zvayakaputsira vanhu vanotengesa zvinhu zvavo muguta iri. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevanotengesa vakapwanyirwa zvivakwa zvavo nekanzuro yechinhoi, munyori wekanzuro iyi vaAbel Gotora vati vachatevedzera mutongo wedare wekuti kanzuro ivake zvivakwa zvekutengesera zvayakapwanya.
Tini tatawe kutitona kuti wanu wanga tanga kuita maripezi rini but tuu na mui ni ma property yao so I think as soon as the property yao wabudisa deni washanda wanu kwa sababu chishanda waka sinu mbuku sinu interest so basically we just complain.
Asiwa Gotora watiri kanzura isi kuvaka zvivakwa zvose zvayakapwanya asi ichavaka chete zvivakwa zvayakanzi nedare repamusoro zvivakwe zvevanhu vatanhatu vakaendesa kanzuro kumatare edzimhosva.
The order concerning Pana for Gazima Market Fana. Pane order. Saka we are going to renovate the market here in me.
Vanhu vakaendesa kanzuro yechinhoi kumatare ndivachafadzwa marimo vaEmmanuel Ngwaru, vaRichard Sose, vaPepukai Marega pamwe navaDavid Shopo. Mumwe wevatanhatu ava vaEmmanuel Ngwaru vati vakatambira mutongo wedare nemufaro mukuru sezvo hurumende yakanga yaudza makanzura kuti ichenese nzvimbo chete kwete kupwanya zvivakwa.
Isini tongo yekota utambira zvakanaka nekuti isusu tatine dambudziko nevanhu vedu vekukanzura besikati ida kutitaurira nao zvichemo zviri munomo zvanga zviri mupepa rakabva kugavhenment nezvavanga vakuitawo pagiraundi kazvava zvakatosiyana vaifanira kunge vakauya munomo vachizotikirimira nekuti gadzirira munyika idi zvakanaka kuti imire zvakanaka asi vakauya vachizopfanya kuti mashedhi acho anga aripo iwayo tikashaya kuti kuzovava kupfanya manje sitimu yavakatumwa kunzi vaiite negavhenmendi sezvo chii chinongwa chehurumende.
Vangwaro vanoti chimwe chakanyanya kuvarwadza ndechekuti vaibhadhara mari yekuti kanzuro ivake zvivakwa zvakanaka zvekutengesera.
Mari taibhadhara pazuva kwete pamwedzi saka vanhu vacho vaiuya vachizokoitawo kanzuro ndo vaiuya vachikoita mari pazuva kana munhu asinawo musi uyo anenge achikotaura kuti handina kana ainaye achibhadharawo asi vanhu vaibhadhara pazuva.
Kanzura wenzvimbo ine misika yakaputswa neyegadzema muzvare Patricia Chibaya vati vari kufarira mutongo wedare uyu sezvo ivo vanga vari panguva yakaoma nekuti kune rumwe rutivi sekanzuru vaifanirwa kutevedzera zvainge zviri mutsamba yakabva kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vachenese maguta asi panguva imwe cheteyo vachinzwirawo tsitsi vanhu vanorarama nekutengesa vakaputsirwa misika yavo.
Saka nerimwe saidi ndaivewo mukurwadziwa zvikuru sei nevatengesi nerimwe saidi hona ndiri pakati sekuti ndiri kukanzio zvakare kanzio yakanga ingopiwa iri directive kuti iwanike chipwanya zviripo ichivaka zviri standard saka ndakaonika ndiri munhu anga ari pakati but ndairwadziwa zvikuru nevatengesi nekuti ndainzwisisa situation yavo.
Vagotora vadzivisa kuti kanzuro ichavaka nzvimbo itsva inotengesera vanhu vanosvika 50 vaitengesa pamusika wegadzema.
So it means everyone else only achingo benefit in that process.
Mutauri wesangano remagweta ari kumirira vakaputsirwa zvivakwa zvavo ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati vanotengesa munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuya kumahofisi avo vachida rubatsiro rwekumiririrwa mumatare. Vakawanda munyika ari kuputsa zvivakwa zvaanoti zvakavakwa zvisiri pamutemo, asi vanotengesa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose vari kupikisa mumatare zviri kuitwa nemakanzuro avo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati penhengo dzeMDC zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wekuti vaite sarudzo yemutungamiri webato, sezvo mutongo wakati vaNelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe havana kusarudzwa zviri pamutemo pavakaita makongresi avo. Vari kutsigira vaChamisa vari kuti zviri kudiwa nedare kuda kuti vadyorere mvura yakadeuka kare, asi vari kupikisa vachitsigirwa nevanozviti vave munyori mukuru webato vaDouglas Monzora nevanoti ndosa chigaro webato vaMorgan Komichi vanoti mhosva haiori nekudaro sarudzo ngadziitwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori munyaya dzezvemutemo muMDC inotungamirwa navaChamisa vaInnocent Gonese pamwe navaMonzora. Totanga kunzwa kubva kuna vaMonzora.
Zvakakosha kuti bato redu ritedzere mutemo waro, constitution yaro, kuitira kuti tikonvince vana veZimbabwe kuti tikapiwa mapasa rokutonga nyika tinosenzesa bumbiro remutemo tichiritedzera. Tatanga tatedzera redu, chii chatinoruza tikaenda kuCongress kwacho? Tikakataenda kuCongress chakanaka ndechekuti tabva taita settle the leadership question. Hakuna munhu achaita nharozve dzekuti mutungamiri ndiani, mutungamiri ndiani. Prepare for 2023 kuti tisunungure vana veZimbabwe. Iko zvino zviri kungoitika after the Supreme Court, kungotukana, kungonyadzisana pa public, nekungopanana mazita Komichi wa MCIO, Komichi wadai, and yet Komichi ndiye akangari chief election agent wa watsvangirai muna 2008, akaita chief election agent wa watsvangirai muna 2013, akaita chief election agent wa vaChamisa muna 2018.
VaGonese, tipewo maonero enyu panyaya iri mudariro.
Ndakunga kuti kukura hakutani zvekuti zvinhu zvakataurwa zvakataurika naivo vaSamuenzura pachavo muna 2018 vatozvikoshiwa. Mukateerera vhidhiyo yavanotaura vanonzi kuti MDC party ite party. Zvisinei hazvo, chiripo chikuru ndechekuti izvo MDC alliance yakaenda kumaelections, yabva kumaelections ichibva yaita zvese zvinodiwa pamutemo kuti ichiita political party. Zvokuti tese patakaenda kucongress taitozotese tatova vanhu vamwe chete, tatova chinhu chimwe chete. Hapana kuzomboendewa kucongress yeMDC alliance party zvichinzi pane PDP kana kuti pane MDC kana kuti pane multiracial Christian party kana kuti pane imwe party isiri MDC alliance party. Vanhu vese vanga vari mubatanidzo iwoyo vakawirirana pachavo kuti akuita chinhu chimwe chete. Ndozvakasaka kuti Samuenzura varipo, varivo secretary general, vadaidzire vatumidzire manotices. Takaona isu taamuna 2019 makongress edu anoitika mushure mamakore anokwanisa kuita mashanu. Makore ekuinda kucongress anga atokwana, saka zvanga zvisingachamake sense kuti unoti ndasida kuita extraordinary congress mawandozoita congress chaiyo chaiyo. Hazvina nemusoro wese.
VaMonzura, todzoka kwamuri, asi dare ringamanikidze here vanhu kuti tsigirai nhingi kana ichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika? Nekuti tiri kuona vamwe vari kubuda vachiita watinotsigira vaChamisa vanenge vakati one day vanga vari ikoko kubva kuma 2014 kwacho.
dare ari taure kuti endai munotsigira ningi kwete endai handizvo zvarakataura dare re Supreme Court dare re Supreme Court rakati MDC endai munosarudza mega hakuna kunzi endai munosarudza kupe endai munosarudza charmisa kana kuti endai munosarudza monzora yati vana ve MDC endai munotedzera mutemo wenyu nharo dzingadzichitwa navagonese idzi ndidzo nharo dzakaitwa mu Supreme Court dzikatadza vachamisa ndo vakanga vaenda ku Supreme Court. Supreme Court ndo kubva yanotonga zvavasiri kuirirana nazvo. Saka isu tiri kuti kana Supreme Court yatonga tinoteedzeraka zvainenge yataura. Isu se MDC tinoruzei kuti tiende ku extraordinary kwacho kana vachamisa vachidzoswa vanongodzoswa ka kana pachiswa mumwe paneswa umweka zvido zvevana ve MDC ndo zvatongwa nedare. Hatingati isusu ta nekuti tinotya kuti ningi anogona kuzodyiwa kana kudini tochirambidza
peta ichirongwa chedu vagonesa
right dokutora njiti inini chekutanga haisiri MDC akatanga kuenda kudare akatanga kuenda kudare nemi anonzi Mashavira ende akaenda muri muna September chinonishamisa ndechekuti inini September 2018 chinonishamisa ndechekuti izvo pakatora nguva yakarebesa achitianga asiri kuziva kuti zviri kuitika mubato saka yazoenda kudare re High Court ndopakazita chitongo saka havasi vachamisa vakatanga kuenda kuSupreme Court mushure maizvozvo isu tinatsanangura zvakanaka zvakajeka kuti muna 2019 tembuda kuti pasaita confusion pasaita kuzvingika muvanhu kuti tinatsogona kuita Congress yedu zvakanaka zvinova zvakabudirira tikaita Congress yedu zvakanaka tikasarudza mutungamiri wedu watinoda mabato aibhova anakabatana akawirirana kuti tese takita zvinhu chimwe chete takita party imwe chete zvinova kuti kuna mai madziro wekumasvingo vatova futi muMDC alliance zvakare vanhu vese vakasiya mapata vaimbova nawo patakatanga kuita mubatanidzwa zvichireva izvo kuti panguva iyoyo tanga tabatana kuita political party asi zvazvinoreva ndezvekuti iko zvino hatigoni kudzokera kumashure kuenda kumastructure akatopungwa nenguva
vanga vari munyori munyaya dzezvemutemo muMDC Alliance vainocent gonese manzwa zvakare kubva kumunyori mukuru muMDC T vaDouglas Mwanzora vaviri ava vanga vashara vari parunare muHarare murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kutushikana zvikuru nekupambwa kwarinoti pakaitwa nhengo nhatu dzevechidiki nezuro kuWarren Park nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vehurumende. Vatatu vakapambwa ava vanosanganisira mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joanna Mamombe, mutevedzeri wasachigaro muboka revechidiki muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemunyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muzvare Netsai Marova. MDC inoti inoda kuti vatatu ava vabviswe muunhapwa. Sangano reEuropean Union rinotiwo riri kushushikana nekupambwa kwevatatu ava. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsawo mashoko ekuti uri kunetsekana nekutsakatika kwevatatu ava. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu vanoti havasi kuziva kune nhengo dzavari kumirira. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Kwera chiremba varipo panapa munogona kuvabvunza mubvunzo.
Ore iti makara sei chiremba.
Ndaskwera lisa.
Mubvunzo wangu ndewekuti mungatitsanangurirawo here neruzivo rwamuinaro pamusoro pemushonga wekumadagascar.
Okay. Mushonga wekumadagascar what I have read is that it's a herb that has been produced in Madagascar, and I think it's in liquid form. Irikunz inora pachirwere che COVID. So ruzivo rwatinaro ndero kuti zvirwere zvemaviruses zvino zviri self-limiting. Chinokwanisa kupera chega through your own immune system fighting this condition. Asi wongu kune mishonga inorapa mavirus. Like kacherechedza kuHIV, tinoshandisa maantiretrovirus kucontrol the replication of HIV. So chinokwanisa kunge chiri chokwadi kuti vanhu vekuMadagascar wawana mishonga kwevirus yecoronavirus. Asi ini hatisati tawana yatingati published the research iri kutaura kuti mishonga uyu tauongorora. Taona zveshuwa kuti uri kubatsira, uri kupedza. So ndinotarisira kuti poka kana kusangano reworld health organization kana mamwe mapoka anoita nezvemishonga vachatora HIV vopinda nayo mulaboratory yonotestwa kuti ioneke kuti iri safe here uye inoshanda here. Kana ichizenge yadaro isu sana chiremba mishonga yatinoshandisa tinoshandisa mishonga inenge yatestwa yasetifaya kuti inoshanda. Ndinofunga kuti pachazouya information inotaura kuti tichiushandisa mishonga uyu wapo nekuita sei. Asi handikwanisi kuti mushonga uyu haushandi nekuti ini handisati ndauongorora ndikaona kuti haushandi. Handikwanisi zvakare kuti nditi unoshanda nekuti hausati wasetifaiwa neWorld Health Organization kuti ngaushandiswe pavanhu. Mishonga yese ine yatinoti maside effects uye ine inonzi madose anofanira kukaukulipa kuti uone kuti safe dose ndei. So chinhu chatiri kugamuchira chatiri kunzwa asi toda kuti chiite go through the necessary procedures kuti unge uri safe. Ushandiswe newanhu uye uchizoshanda kana uchingowata go through that laboratory processes.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa yanoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa yanoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Kwa ni COVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevanomwe uye vafane chirwere ichi vachiri vanovana asi uwandu uhu unogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti kutanga svondo rinouya dunhu reHarare richange rave nemibhedha mitsva inodarika mazana matanhatu muzvipatara zveveruzhinji. Sangano reCitizen Initiative rinopa zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kweutachiwana wecoronavirus kuzvipatara zviri kumashonaland central. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vuvshona.com. Ine dini jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndichitimurari zvakanaka vateereri.
kwezika disenda bako.